Achitaura vari pamuzinda wavo kwaseke mazuva mashoma, mitambo yemazuva maviri yekumusha Fringe Festival isati yatanga kudema Growth Point. Mambo Seke vati vanhu havachaziva tsika dzavo izvo zvakapa hurumende kuti ipe madzishe basa rekudzidzisa veruzhinji pamusoro petsika dzavo.
Patiri, we imitate chirungu, we imitate chindevere, we imitate chishona, we imitate, but kuti titi zvechokwadi zvaakuitwa ndo zvinoenderana neunhu netsika dzeparticular tribe tiri kunyemerana iye zvinoizvi semadzimambo we have been tasked kuti tidzidzise vanhu tsika dzedu. Nondoona inini kana ndiri pane vanhu zvo ndotora fodya yangu ndichiputa, kana muchechi chaimo ndotora fodya yangu ndichiputa. Zimbabwe never change itself into any other country other than Zimbabwe.
Mambo Seke avo vane nzvimbo iri kuitirwa kumusha Fringe Festival vakuridzirawo vanoita mitambo yechinyakare yakaita seJerusalem kuti vazive zvinoreva mitambo iyi, sezvo mimwe yacho iri mitambo inofanirwa kuonekwa nevanhu vakuru chete, kwete zviri kuitwa mazuva ano zvokuti vana vadiki vari kusiyiwa vachiona mitambo yakadai.
Because jaivhi iyai ijaivhi inonzi tambura makumbo. Andidi, isusu taizviziva kuti zvinhu zvinoenderana nekusikwa kwemunhu hazviitwe pachena. Kana tiri kuda kuita zvinhu zvetsika, ngatingozviunderstandai kuti zvinoitwa chirudzii, zvinoitwa papi, nechikonzero chipi. Saka tiri kuti kana uchiita chinhu, ngatichiite for a very good reason.
Vatiwo veruzhinji muZimbabwe havacharemekedzi mabasa emadzimambo, izvo vati zvinovaodza mwoyo zvikuru.
Inini ndiri mambo panapa, tikaisa politician apa, the general public vanoteerera politician more. Isusu we are relegated to illiterate traditionalists. That's true, that's true. Vanoziva ndakashatirwa stereki. The constitution, when I wanted to perform my duties as mambo, ndakaona paine ma restrictions mamwe kuti it's very disheartening, disappointing, and you wonder kuti chigaro chekunzi mambo, chekunzi she, chekunzi samusha kana kuti sabuku, how relevant is it?
Vari kuronga mitambo iyi uye vari mutambi pachavo sabhuku Edikandava vati vakaronga mutambo wekumusha Fringe Festival mushure mekuona kuti vagari vekumaruwa vari kushaya zvinovavaraidza uye kusimudzira mabasa avanoita akaita sekuimba nekuveza nezvimwe zvakadaro.
Semwana wakaseke takazviona kuti kumaruwa kusikuwana entertainment, tobva tafunga zano rekuti tiendese entertainment to all the provinces in Zimbabwe, tichitangira kwaseke. Chinangwa chekusimudzira art and craft, tichita chamamusician vezvivezwa nevamwe vese vakadaro, inove zvinoita fall under employment. 10 provinces dzatichaenda will employ a lot of people vachave vachiparticipata, but donzo guru ndere kusumudzira zvatinenge tichiita in terms of culture, music, art, because our culture is diverse.
Vakandava vanoti mutambo wekumusha Fringe Festival uyo uri kutanga nechishanu uchipera nemugovera uchaitwa gore rega rega kwaseke, uyo shiviro yavo ndeyekubatana nemamwe matunhu kuti aitewo mitambo iyi senzira yekusimudzira mabasa evatambi vari mumatunhu gumi ari muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 kwaseke, ndini Kiri Mudzamiri.